my way sanguine do fara ene do fara ene bonyaro
tete kete a change indicator
agiri hombe hombe kativa furi de hombe we hombe hombe itainyo noda kufura hombe we
ndataka manje ndataka manje
and sinu zandi bata katam kasa zondo no di bata ndodo na ini ndataka manje ndi ndataka manje ndi katansi ke ufora kutakwa kwa ndaita ndi ufora sama ondo kana sprinter mapotoro ndadira kufara paita bira abunza imajikira unge chitumo sendeke unge chitumo na masendeke kufara kwekuti anditangike pachinigeria nechineke tompidi kuri kufara unge mutori kustika zvekuita unge chimutori fara kuratidza nyanduri saka ndataka manje
zandibata ende aiwa zandibata
netiweki ndakukata
panakuda kuita shakuti
kufara fara musandibate kakoti
toda kufara kunzai maibhoti
kwete maibhoti nakoti
iriri girigiri kasi makomana musandipfekedze blouse kandipa blouse ndoramba ndoti trouse and kids and mouse tarisa uwe nekupenya nemafrouse
kisimusi yebhizimusi madirikisi masaramusi kufara kwenjapisi mbavha
vaudze pinda mudariro chinobva kuzinotwiro hakuna nokubata chiparo nyangwe chinzoremero tamba nemavhero egoto goto iwe kuto kusika ndichimba ndapinza mumuto toita kutyamariti munge futu ende ndoimba ndovapinza mumuto toita iya yekwamaikoro jackisen kufadza vanonge mapatensen kudiwa nevanafanika penten kuita kuva vaccinato nge vaccini
apa vari kutsvaka tene kaiti fore musatene
atidonde ende atiziva tene chizi chizi bizi bizi trizi
topa darisa farike fizi.